Vashaura pakuparurwa kweurongo hwekuongorora mashandisirwo emari nemidziyo yehurumende, munyori mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vati vari kuita uori ava vari kutengesera hurumende zvinhu zvisingazouye zvinozopa kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda.
Pane vanhu nyanya zviri kuita basa zvichishanda nevamwe vanhu vanenge varimo mukati zvokuti vanounza mapepa vachiti pane zvinhu zvavatengesera hurumende, ivo vasina zvinhu zvavatengesera vobhadharwa mari pasina zvinhu zvinenge zviri kusvika kuhurumende. Taakushanda nevaya vekunzi vanonzi vepurazi tichitarisawo nevanhu vedu veaudit kuti tinge tiri kuona pane zvatiri kutotarisa izvozvi ende tine zvimwe zviripo zvatiri kuramba tichiongorora kuti vese vanga vari kubira hurumende nenzira idzi kuti tinge vari kunge vemutemo vavabate vavasunge kuti mari yehurumende idzoke kuhurumende, nokuti vazhinji vacho vakatora mari pasina chiri zvavanga vaudza kuhurumende. Kana maa mumastreet mumugwagwa toinenge ichinzi air supply, urongoza vachinzi air supply kuti uyu ndiwe air supply, uyu ndiwe air supply, kuti kouya nemota idzi ndiwe air supply.
VaGwamatanga vati hurumende ichatora matanho akasimba kusunga vose vari kuita izvi vachitiva nemasimba ekutengesa midziyo yevanenge vabatwa nemhosva, mari yacho yodzoserwa muhomwe yehurumende.
Mutemo wedu unotibvunza zvakare isusu kuti kana pane vanenge vashanda nevanhu ava varimo muhurumende vanenge vakonzeresa vachisapota vanhu vachisaina mapepa asiri kunze kwemutemo, munotibvunza kuti tiende kwavari kuti vabhadhare mari pachavo. Kana usina mubhengi akaunti tozoona kuti une mota here, kana kuti usina mota toona kuti unoenda here, tinogona kutotengesa kuti tidzore mari yehurumende.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vati hurumende haifaniri kuramba ichiita sembwa isina mazino inongohukura isingarume rifa renyika richiparara, sezvo nyaya dzeuori nekusashandiswa zvakanaka kwemari mumapazi ehurumende, makanzuru pamwe nemumakambani ehurumende dzichigara dzakataurwa nezvadzo makore ese naauditor general, asi pasina chinoitwa kugadzirisa nyaya idzi.
Dambudziko riri kugara richionekwa nacontroller and auditor general kubva kune makambani akaita sana zesa akatenga matransfoma muna 2012 4 million asina kuuya kuenda kumalocal authorities. Idambudziko riripo uye idambudziko maitirira vaedza nepavanogona kuti vape mazano ekuti ringagadzirwa sei kubva kutora matenders achona uye kuti vanhu vacho vangazvitwa sei kuti hurumende isaramba ichiburitsa mari pasina chiri kuuya. Saka hurumende inofanira kuva shumba ine mazino kana yada kupedza dambudziko iri. Zvekuti tingoramba tichikurukura yoita seshumba isina mazino vana vezimbabwe icharamba tichirasikirwa nemari dzakawanda dzinenge dzichienda kuvanhu vasina chavari kutipa cheuyi.
Mashoko ava kuchera aya anouyawo apo nepfenyuro yeAl Jazeera yakaburitsa nyaya yekuti nyika iri kurasikirwawo nemari yakawanda kuburikidza nekuburitswa nekutengeswa kwegoridhe zvisiri pamutemo. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kuferefeta zvakaburitswa neAl Jazeera izvi, asi gurukota rezvemari vaMutuli Ncube vati hwaro hwavaparura nhasi uhu uhwo huri kudaidzwa kuti International Public Sector Accounting Standards Financial Reporting Manual huchaita kuti mapazi ose ehurumende, makanzuru pamwe nemakambani ehurumende kana kuti maparastatal asungirwe kuzivisa vabati vehomwe yehurumende mashandisiro avanenge vaita mari pamwe nemidziyo yehurumende.
Zvichabatsira hurumende kuti zvinhu zvayo zvoita zvakanaka zvekubata kwemari, kwozoita transparency, kwozoita accountability and also a government maassets ayo achaoneka zvakakwana. Izvozvi haasi kuonekwa, akahwanda. Tine malaibilities chete, tine zvikwereti, asi hatizivi kuti maassets etu akaita sei. Saka gwaro iri zvichabatsira kuti tozoona kuti maassets akamera sei nemalaibilities acho akamera sei.
VaNcube vati hwaro hwavaparura nhasi uhu uhwo huchasungira mapazi ose ehurumende, makanzuru nemakambani ehurumende kuti anyore magwaro anoratidza mashandisiro aanenge aita mari mukupera kwegore rega rega huchaita kuti zvinhu zvijeke pamashandisirwo anoitwa mari nehurumende, zvavati zvinoitawo kuti vanoda kukweretesa hurumende mari uye veruzhinji vanobhadhara mitero vave nechivimbo nemabatirwo nemashandisirwo anoitwa mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.